vaJevas Makumbe pamwechete nemwana wavo vatinotenda vamira pamberi pedaro remagistrate vamahle Nkosi Ndlovu vachipomerwa mhosva yekurova vatsigiri veZANU-PF kunyange vachiti ndivo vakarohwa uye vakatanga kunomhangara kumapurisa. Vaviri ava vanga vachimirirwa negweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vatidarira vati vadzoke musi wa28 mwedzi uno.
Vasungwa vari kuramba ivo vanotaiwa. Tinotenda ndiye wakatorohwa naDeadly achimurovera kupfeka short kauti kabudura yeyelo yaanoti ruvara rweTriple C. Saka mhosva yacho yakapinda mudare ikatanga kutongwa. Saka iyi yakapfurikidzwa yakaendeswa mberi kauti yakaitwa postponed to 28 December for continuation of trial.
Vari kupomerwa mhosva yekutyora chikamu 89 chemutemo wecriminal law codification and reform act 9.23. vaJevas Makumbe vati zviri kuvakatyamadza kuti sei vari kumiswa pamberi pedare.
Hatina mufaro pakutambira zvinhu zvakadaro, because kana ivo varivo vakatiita zvinhu izvi vavakuti omeserera isu, asi vari mhosva vakatirova. Kuita kwakadai uku ne mutemo wemunyika, tinoona kuti munyika chaimo hamuna dhemokirasi yakakwana.
Izvi zvatsinhirwawo nemutauriri webato reTriple C mumasvingo vaDerek Charamba, avo vakurudzira mapurisa kuti vaite basa ravo vasina kutarisa kuti munhu abuda mumba maani.
Mhirizhonga iri kuramba ichiwedzera zvikurusa muno mumasvingo nekuda kwekuti ZANU yakukwata zvekurevesa. Vari kuvhunduka, vari kusha. Mobilizing yatiri kuita paground yakaipa. We have mobilized people, we have. Isu tinotokurudzira mapurisa kuti ndini anga agona asta correct application of the law, vave impartial, vasaita zvokuti isine takashungurudzwa tizotosungwa.
Mapurisa anonzi akadaidza vatsigiri veZANU-PF vakaita mhirizhonga vakavanyorisa magwaro ekuyambira chete, mawarned and caution statements ndokuvaregedza. Mutauriri wemapurisa masvingo Inspector Kuda Kwasha Dewa vanga vasingadairi nhare yavo. Apowo mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanoda kubata vakuru vemapurisa masvingo kuti vatipe divi ravo.
I need to find out from officer commanding Masvingo province on what is obtaining on the ground before I respond.
Asi vanorwira kodzero dzevanhu vachiona nezvekufambisa kwemabasa muCitizens Action in Southern Africa siasa vaArchibald Madida vanoti zviri pachena kuti mapurisa ari kuita basa ravo akarerekera rimwe divi.
Izvi zvinotityisa kwazvo, zvinoti kashamadza, zvinoratidzawo kuti patiri kuenderera mberi mumwaka wesarudzo unoya gore rino, tichasangana nemacases akadai so akawanda emhirizhonga dzematongerwo enyika uye kushandiswa kwematare mukugadzirisa nyaya dzenyika yararo.
Mwedzi wapera, vatsigiri vebato reTriple C vanodarika gumi vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU-PF vanonzi vanozivikanwa asi havana kusungwa. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.